Vakasukuire vati vanhu vakapa vanhu mvumo yekuvaka pese pese ndivo vanofanira kuripa vanhu vane dzimba dzakaparadzwa nemafashamu sezvo dzimba idzi dzange dzakavakirwa pasingabvumidzwe.
Kana mvura yakuya iwe wakavaka panofamba nemvura hapana zvaunogona kuita because zvinotiremera hazviringazova basa redu rekunziko maregerera sei munhu akagara pawetland achizara mvura iye achiziva kuti paakagara pachi inyaya yehuori inouya iyoyo yekuti takaregerera vanhu vachingovaka nenzvimbo dzakanga dzakasiyiwa hauzoupenzi kuti dzimwe nzvimbo dzanga dzakasiyiwa dzaizivikanwa kare kuti idzi hadzikwanisi kuvakwa dzimba.
Asi vati bazi ravo kuburikidza nebandiko reCivil Protection Unit riri kubatsira vese vari kuwirwa nedambudziko remafashamu mumatunhu ese munyika. MuHarare chete mune mhuri dzinodarika makumi matanhatu dzakapusirwa dzimba nekurasikirwa nemidziyo zvichitevera mafashamu ari kukonzerwa nemvura iri kunaya zvakanyanya munyika yose. Vakasukuwere avo vange vaine gurukota rezveutano vaDavid Parirenyatwa vashora kanzuro yeHarare nekusaita basa nemazvo zvikuru sei mumisha yakaita seMbare vachiti marara haasi kutakurwa uye kanzuro iyi haina hanya. Vagari vaudza vakasukuwere kuti vari kubhadhariswa mari nemakoronyera uye marara haasi kutakurwa vachiti izvo ndizvo zviri kukonzera zvirwere. Vakasukuwere vavimbisa kugadzirisa dambudziko iri nekukasika. Vakasanobata chinzvimbo chemunyori mukuru wekanzuro yeHarare amai Josephine Ncube vabvuma kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mumisha yakaita seMbare vachiti vane urongwa hwekusimudzira musika weMbare asi vatiwo vagari vanofanira kubhadhara mitero.
Zviri kuitika izvozvo nenhau yekuti varimi vavo vanenge vasina kupeya kukanzu. And I have been here. I come here early in the morning, 6 o'clock, to see what is happening. The farmers come in, they don't pay. Then people manipulate them because they will come and say, where is your receipt? You have no receipt, give me so much.
Vati gore rino chete vachashandisa mamiriyoni gumi emadhora ekugadzirisa musika weMbare. Zvichakadai vaparenyatwa vati dambudziko retyphoid harigone kupera kana nyaya dzemarara nesewage dzisina kugadziriswa. Pane vanhu gumi vakatofa netyphoid munyika yose uye vaviri vacho vange vari vekuMbare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.